Mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, vabvuma kuti chirwere chetyphoid chave mudunhu rechidamoyo. VaNyamayaro vanoti vanhu vakawanda vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid vanogara mumisha miviri yemanyembere nemunhuwa iyo iri kunwa mvura yemurwizi zvichitevera kusashanda kwezvibhorani munzvimbo idzi.
Mavillages maviri aya ari kutora mvura yavo murwizi vachitora mufuku. Zvirikunzi zviborani hazvisi kushanda zvakanaka, saka mvura yavari kutora ndeyemurwizi. Saka timu dzedu dzinoongorora kuti dzibatsirise vanhu ivavo.
VaNyamayaro vanoti pari zvino ongororo yavaita kune vamwe vevanhu ava zvinoratidza kuti vaviri vakaonekwa kuti vane chirwere chetyphoid. Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufungidzirwa kuti vakabatwa chirwere ichi, VaNyamayaro vanoti vaendesa nhengo dzavo dzedunhu diki kana kuti district reHurungwe nedunhu guru kana kuti province reChinoyi kuti vanodzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid.
Okay, team yekudistrict yakaendako, team yevaprovince yaendako. So we are still waiting. Teams vapapi, vasvika papi, chichikutora nzvimbo. Kunyaya dambudziko retyphoid tirikutaurwa kunzi iri kuoutbreak iri kuchidamoyo.
Zvinonzi kune vanhu vashoma vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid mumisha inoti Svenhiwa, Kaodza, Katyavazungu neTedza kuHurungwe. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vari kufungidzirwa kuti vangangove nechirwere chetyphoid munyika, asi vanoti chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika vapfumbamwe gore rino munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.